Gadzirei totagadzirira kuya kutungamiriri wenyika vauye kumanikaland vazosangana nevechidiki yakubva stadium mangwana vozopinda futi kudanga mvura padanga mvura post office votivhurira tiri pamutemo information center yemudanga mvura information center iyi panenge pane macomputers internet wise yekuti vana vanivange vachisvika vazive maresearch yavo homework yavo zvese vange vachizoona mudanga mvura pane kuti munhu akwire komi aende kunotsvaga wokushandira kutaundi.
Honorable Sarwaka, muri kuonawo sei musangano?
Musangano tiri kuona uri musangano usina zvaunganyanya kubatsira zvavo vana venyika ine kunyanya kumanikaland nekuti upenyu hwavanhu vemanikaland hwakanyanya kuoma, asi ndo rimwe redunhu ranga rakakomborerwa namwari nezvicherwa nezviwanikwa zvakanyanya zvekuti kuziya kwetu vanhu vekumanikaland kuuya kwava mugabe kungotondedzwa munhu akonzera kutambudzika kwedu. Saka hatina chatingati tiri kupembera nekuuya kwavo, uyezve kuuya kwavari kuita izvozvizvi kwatokonzera kutambudzika kwakawanda muvanhu vemumanikaland nekuti unoziva iyo blessing kuti vanhu vazhinji amavhenda. Asi kutaura kuno nhasi iko kudanga mvura kwavachitaurwa naHonorable Mupfumi, vanhu vakapazirwa misika yavo. Kana kuuya kwapurezidendi kuchikonzera kuti vanhu vabvisirwa zvishoma zvavainazvo, handione zviri zvinhu zvingavaudza kufara. Chimwe chinhu chinondinyadzisa blessing ndechekuti tagara tichichema senyika kuti hatina mari yekugadzira migwagwa, hatina mari yekumisikidza misha iri kuti ionekere. Asi panenge pachifamba purezidendi tinoona zvinhu zvagara zvichichemerwa nevanhu mazuva ese zvokuti vazvishandise mukurarama kwavo, zvinova zvanzi zvakuitwa musi umwe chete bhozi purezidendi vari kuuya. Kumbunyikidzwa kuri kunyanya. Izvozvizvi ndinondoziva kuti vezvikoro vari kumanikidzirwa kuti vashandise mabhazi avo avakatenga nevabereki kuti atakure vanhu vezanupiefu.
Honorable Mupfumi, muri kunzwa zviri kutaurwa naHonorable Sarwaka, hanzi vanhu vari kumanikidzwa uye vamugabe hapana zvitsva zvavangaudze kuvanhu vekumanikaland?
Nhango tikaita zvakanaka sezanupiefu government, MDC inongotaura zvisiri izvo. Vamugabe nezanupiefu ndovakabuda kunze kwenyika vakabisa utsanyiri hwanga huri muno munyika, vakauya neindependence. Independence yava iko zvikoro zvipatara zvese zvanaka muZimbabwe. Saka kuuya kwava mugabe kuratidza kushinga kwevanhu vedu vemuZimbabwe kuti nhango zvakaoma sei. Vanoramba vakamira pana vamugabe ndovaunza ruponeso. Vanhu vanoda kuya ngavauye kuzoona vamugabe usingamanikidzwi. Zvitoro hazvivharwi, mabhazi anoramba achienda ikoko. Asi panouya isheka even iye kumusha kwake, zvikanzi kuri kuya vaenzi vanogadzira panze kana paine makoronga vanovhara, zvaangofanana mukuru wenyika ari kuuya ngaafambe pakanaka kuratidza kuti tiri kuda mukuru wedu. Ndosaka tichiti auye azofamba zvakanaka. Kana nezvimboona mudanga mvura kudai matenge maamutauni, zvaratidza kuti kwauya chiedza. Mari hesi iri kunetsa, migwagwa yakafa necycloni yakauya, asi hazvitadzi kuti mukuru wedu ari kuuya. Tomugadzirire zvinonzi red carpet yatikuita kuratidza rukudzo rwemukuru wedu ari kuuya kuzotishandira.
Vasarwaka,
vamugabe pache zvavo vakachema zvikuru vachitaura kuti 15 billion yakabva kwamarangi kunova kumanikaland. Havasi kuziva kuti yakaenda kupi. Dai kuri 15 billion yo vakauya nayo, kuuya kwavari kuita mangwana dai vakatonge vari kuuya ne 15 billion, chokwadi upenyu hwemwana wese womanikaland unobva washanduka zvekuita upenyu hwakanaka. Saka dambudziko ratiinaro nezanupiefu nekutungamira kwavamugabe inyaya yekuti vanoregerera uori, vachipembedza uori, vachitosimudzira vanoita uori. Zvataura vamupfumi kuti vanhu vaakumhanya mhanya kugadzira musha kuti vari kuuya, kuri kuuya muenzi. Ichokwadi kuti vamugabe muenzi muZimbabwe, havagari muno. Dai anga ari baba anogara pamusha pake, haangashandirwi zvakadaro kuti akuuya pamusha pake paanogara mazuva ese.